Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa chikamu chechina chinove chekupedzisira cheongororo yeuori hunonzi huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika, pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba. Mazita emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemhuri yavo achiburitswa zvakanyanya. Gweta riri kumiririra mumwe wevari kufumurwa nevideo reAl Jazeera vaHubert Angel. Muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vaAngel vari kuti zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nasi yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira pafirimu rayo rakanzi Gold Mafia Episode 4. Icho chinoratidza kuti mumiriri weZimbabwe kunyika dzemudunhu reEurope neAmerica vaHubert Angel vanogona kunge vaishanda nemakoronyera anoburitsa goridhe munyika pamwe nekuchenura mari dzakasviba. Uyewo vanogona kunge vaironga kuti makoronyera aya asangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munyaya iyoyo gweta rava Angel muzvinafundo Lovemore Maduku vaudza vatori venhau kuti vaAngel vati zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Chikamu chechina chabuda nhasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chinoratidza makoronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. VaAngel vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. VaAngel pane zvimwe kamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa, uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika mushakabva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe, vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gweta ravaAngel muzvinapfundo Maduku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera president hazvina kunaka, saka musati vaone president. Asi musavati ivo vasaona president, chingofambai navo munyatsonzwisa kuti chii chavari kuda, asi muchitodawo kuti mutongofeyafeya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita. Tichida kuti tiprotekte zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi veZimbabwe vanomboshandisa matactic api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai tichadai, vachingoda kuona kuti vanhu ava vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuyama. Hakusiri kwa ivaitota wavaitoronga shokuti babulise goride kubwekwe kunze kwenyika.
Vama duku vati wokunyange va angel vachishana nemutungamiri wenyika havashandi nemudzimai kana mhuri yavo.
Atombozi vanga vachonitaurira kuti nditaurire vanhu kuti iye asati atombosangana nemudzimai wapresident uye haana kana mwana wemhuri yapresident wakambosangana naye.
Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti donzvo reAl Jazeera nderekusvibisa vaangel pamwe nemutungamiri wenyika nekuvatora semakoronyera anoita uori nekuburitsa goridhe munyika. Vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyura manyepo pamusoro pavaangel pamadande mutande. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe. Nekuti zvicherwa izvo zvazvisi zvegovernment chete, ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavachionawo izvi voti aiwaka, izvi hatizvitambiri, izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumba make dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano.
Kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira ngaichiragidza meno, ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana ZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, iri kupi? Tuda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe vavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya, vanhu venhengo yeZanu PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende. Avo vanonzi navaangel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri weZanu PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Remangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 178,000 zviri pamagwaro eZimbabwe Exemption Permit muSouth Africa rave mumaoko edare repamusoro rePretoria High Court, apo vatongi vedare iri votarisirwa kupa mutongo wayo panyaya yakakwidzwa mudare nemasangano matatu ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekumisa kushanda kwemagwaro aya panopera mwedzi wachikumi gore rino. Nyaya iyi, iyo yakanzwikwa mudare kwemazuva mana, yapetwa nhasi magweta ari kumirira gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi, achiratidza kuti akapotsa. Izvo zvinonzi nevamwe vari kutevera nyaya iyi zvinogona kupa mukana wekuti hurumende yeSouth Africa itepurwe. VaMotsoaledi vabudawo pane rimwe vhidhiyo vachinge vari kushoropodza magweta avo vachiti akatadza basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vaMujodzi Mutandiri avo vari muSouth Africa.
Kune nyaya nhatu dzanga dzakaendeswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Bare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. VaHelen Suzman vaida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vaMotsoaledi raifanira kutorwa pasina kukonsauta kana kutaura nevanhu vanga vaine maZTP permits ayo. So ipapo dare rakareserva judgment yacho yakanzvika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa vanhukaitovi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiririra judgment ramutswanet anenge akakonsida kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwina, saka vakaurirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzika nedare, asi vari kuurirana vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura tinourirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ithink nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa dai takazvimirira tega taigona kubudirira, inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti aune nyaya iyi vakakonsida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana veZimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yeSouth Africa vamutswanedi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zveZimbabwe zvanga zviri pamaZTP zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika, zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandere vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano nekanzuro inoona nezvesarudzo muSadak yeSadak Electoral Advisory Council iyo iri munyika, apo pakurukurwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira matambudziko anonzi ari kusangana nebato iri pamwe nevana veZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakakosha zvinonzi zvakurukurwa zvinosanganisirawo kurudziro yekuti Sadak ipindire mukuti sarudzo dziitwe dzakachena, gwaro revavhoti riwanikwe pachena, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota, pamwe nekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvikasike kuziviswa. Kanzuri yeSadak iyi yapinda munyika svondo rino kuzoongorora kuti Zimbabwe yagadzirira here kuita sarudzo dzakajeka murunyararo uye ichitevedza zviga zveSadak Principles and Guidelines, uye iri kusangana nevose vane chekuita nesarudzo munyika. Vamwe vagari vemumaruwa ekwaGutu mudunhu reMasvingo vari kupomera vechidiki vemusangano weZANU PF mhosva yekuvatyichidzira kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzegore rino vachishandisa mashoko anonzi akabva kumutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa ekukurudzira kuti vavhoterwe ari kutumirwa padzinhare mbozha. Vechidiki ava vanonzi vari kuti vanhu vakasavavhotera vachazovateverera sezvo mukuru wavo ane nhamba dzenhare dzavo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti tanga svondo rino vari kutambira mashoko munhare dzavo anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU PF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanhare mbozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samutsare Poshia Muza wekuchisheche vanoti vechidiki veZANU PF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panhare mbozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo, vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
Ndiri mama akasangana nemameseji aPresident ED Munangarwa, ndinogara kuno kwaGutu muGutu Central. Vari kufambawo vachichichidzira vanhu kune dzimwe nzvimbo vari kutotaurawo kuti tiri kuthreatenwa ne nenyaya dzema message iwaya kuti izvoni president vanenge vachikona iyi maererano nemaitira amunenge muchiita kuti izvoni uno uri kufamba sei.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari wekwabhasera vaMike Murianadzo.
Kuno kwagutu kwabhasera kwaita dambudziko rekuti pane mameseji akatumirwa vanhu aya achinzi ari kubva kuna president akatumirwa vanhu matext message. Saka vechidiki vesanupf vari kufamba mumaraini vachivhundusira vabereki vachichidzira vagari kuti zvose zvamuchaita zvese president vane nhamba dzenyu mazvona voterai siri zanupf nokubatai after malesa tinenge tichitoziva nepamuchavhotera pose.
Vamwewo vanoti kushandisa kwenharembozha dzavo kutumira mashoko aya kutyora kodzero dzavo sezvo vasina kuwirana kuti dzishandiswe nenzira iyi. VaWycliffe Matindike vanove mugaro womampandawana vanoti zvinorwadza kuti nharembozha dzavo ishandiswe nebato rezanupf iro ravasingatsigiri.
Nguva ino zvetasangana zvine mameseji iwaya ndoshaya kuti zvandinoona izvi zvichipinda mufoni mangu nemavengero andinoita zviito zvezanupf ndinototya kuti zvinofoni iyoyiyi ndingasaita sendichairasa here. Ndinodawo kuti handina pandinonzwa pandinovava pandinoyemura chipi zvacho chinoitwa nezanupf.
Asi mutauriri weboka revechidiki muzanupf mumasvingo vachausungana savanoti hapana humbo hwekuti mashoko aya akabva kumutungamiriri wavo vamunangagwa.
Mameseji aya tiri kungomaona pasocial media, asi social media chii chinogona kungogadzirwa nemunhu? Ini pache zvangu ndinogona kudogadzirwa screenshot ine mutungamiriri webato wavanezonjamiswawo vachitaurawo nevanhu. Saka kana pasina humbowo zvinonetsa kuti tipe kana kudzo kuti zvingava zvii. Uye chepiri, hapana chakashata kuti mutungamiriri wenyika ange achitaura nevanhu venyika yavo nyaya dzedevelopment.
Vamugarasa vanoti vechidiki vebato ravo havaiti zvekutyidzira vanhu uye vakatotanga kutsvaga rutsigiro murunyararo. Mutauriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC mumasvingo vaDerek Charamba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruva vachiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesa rudzo nekutumira vanhu mashoko aya panhare mbozha dzevanhu pasina kuwirirana. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaArchibald Madida vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena.
Izvi zvinotirwadza, zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawanda chaizvo anosungirwa kunge asina divi raakarerekera ari kushanda nematongerwo nebato riri kutonga.
Vagari vekwagutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato rezanupf vari mutungamiriri wenyika vamunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tinotenda Godfrey Mutimba. Taitazve rombo rakanaka nhasi, taita mumwe muenzi atitsika muno mustudio Muzvare Manyara Irene Mwenyenziwa, vanove mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party, kana kuti FORAS. Tinokuchingamidzai nemufaro, Muzvare Mwenyenziwa.
Ndinotenda nekunge ndiri pano nekundi invita kwamaita.
Mungatiudza kuti chakusvitsai kuno kuDCG?
Chandisvitsa kuno inyaya yeIMF neWorld Bank, debt restructuring. Iri kuwanikwa iyo kuti iri kutambudza vanhu vemuAfrica zvikuru kuti tione kuti tingaunze mari FDI tichishanda newe IMF neWorld Bank kuti zvikwereti zvenyika dzese dzeAfrica dzinge dzichibatsirikana.
Saka misangano yamuri kupinda iyi yakakosha zvakadii nematambudziko amatauraya kuti ari kusanganikwa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Yakakosha zvikuru nekuti ine matools avari kutaura ivo ekuti Africa yose, not just Zimbabwe, Africa yose inge ichiziva matools manyowanaya avari kushowa nekuti dzidzisa akaita saiwo sana debt dynamic tools avanenge vachitarisa kuti nyika nenyika dzakasiyana chikwereti chavainacho chakareba zvakadii ende chakadzamira zvakadii ende nekunge vachiticha nematools aya kuti zvingabatsirisei kuvandutsa zvikwereti izvi.
Mauya zuva rakanaka nhasi. Al Jazeera yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika nekucheneswa kwemari dzakasviba. Imi sebato munotiwo kudii nezviri kubuda izvi?
Zvinhu zvikuru zvekuti zvinotambudza nyika yeZimbabwe tichitarisa neufumi hwedu ndopa unobva ufumi ihwohwo. Saka isu takatarisa sebato reForus tinotarisa kuisa iyo maasset management in terms of zvinhu zvakaita semareforms anodiwa pakuti tinge tichichengetedza iwo atinoti mafederal assets zvakaita seminerals. Those are an asset national thing that needs to be looked after. Saka ndo zvinhu zvatikuti tinoisa mareforms atinokwanisa kutinge tichichengetedza maassets enyika yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino sebato mashoko amunga vasiriwo ndeyekuti kudi.
Isu tinoti vebato reForus tiripo pakuti tisumudzire nyika yeZimbabwe nekuvakwa kweZimbabwe. Isu vebato reForus tiripo pakutsvaga mari yekusimudzira nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Tinonzwa vazhinji vachitaura kuti madzimai mashoma munyaya dzezvematongerwo enyika idzi, asi imi muri pano muri mutungamiri webato rinopikisa, muri kuzvifambisawo sei semadzimai mune zvematongerwo enyika izvi?
Ndo zvinhu zvatanga tichitaura paiyo nyaya yeIMF neWorld Bank tichitarisa naDr Ngozi vandandinavo just 30 minutes ago. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura tichitondora kuwana vanhukadzi vazhinji kunge vari pazvigaro izvozvo zvekunge zvichiinvolva utungamiri hwenyika.
Tinoda kuti tinganzwawo zvakare mhuri yeZimbabwe iva neshuviro dzekunzwa zvimwe zvizhinji. Imi sebato hatingati muchirungu mapolicies anomisa bato renyu, ndo zvinoda kunzwisiswa nevane veZimbabwe zvakanyanya izvi, ndeapi?
Mapolicies edatinawo tine liberalization policy iyo ichitarisa kuti ukadzika uripo pamapolicies arimo muZimbabwe panguva ino anorambidza mabhizimisi kunge achishanda nemafambiro ekuti time efficiency ndiyo yatati tichitarisana nayo. Zvimwe zvatikutarisa mapolicies edu ndeeglobalization, kunge tichiwana tichishanda nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana pamativi mana ese enyika. Imwe policy yatinayo ndeeprivatization, yekuti kutarisa isu kuti tingakwanise sei kuti tiinvolve public private partnerships munyika yedu yeZimbabwe.
Kune nhau inonzi diaspora vote inotonzwa mamwe mapato achiitaura zvakanyanya, munoionawo sei? Zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya iyoyo?
Nyaya iyo inyaya inonetsa zvikuru pamakore akawanda and it's a limitation kune vana veZimbabwe. But tichitarisa kuti vana havanounza remittances ye in ye out iri kubatsira nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvatikutarisa kuti nenguva tichatarisa mitemo iripo kuti tichinje, kuti tisumudzire kurusarudzo rwekuti vanhu vari mudiaspora vange vachibvumidzwawo kunge pinda munyaya dzematongerwo enyika nekuchinja zvido zvavo.
Aiwa, tinokutendai kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Vateereri, mange muchinzwa kumuenzi wedu atitsika nhasi Muzvare Manyara Irene Munyeziwa, vanhu vemutungamiri webato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORUS. Vabatei muchirongwa cheLive Talk na8pm vachaenderera mberi nehurukuro naMarvelous Mhlanganyahuye.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuno ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura, vamwe vanouti museve, zita rake ndi Edson Kana. Anozivikanwa neremagitare sekuti Boss Shindi mwana gokwe, uyo ane kambo kake kari kufadza vazhinji kanonzi Kuchema Kwangu. Ngatinzwei hurukuro yataita namukoma Edson.
Bosindi mwindi wefungura ndakaberekerwa kugoko kuchegete kumazi kirea nakutare ndakatanga ndiri grade 6 2015 pandakazonyatsopinda mumagitare zvizere ndakashanda namukoma somanzendeende
vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza waya nekukakata kakata kudai
zvakambotanga zvinoa ndara vakashaya havo ndiri grade 3 nandisiri mudiki 19 mutendero ndovanga varipo ko zvaitova kunetsa handai ndikangoneka ndakabata zitare ndaigona vaitikafa ati hazvina kundinetsa saka ndaitinoka nditorera zita rangu wakavepa ndaibva ndabata huku dzavo ndonotenga wokuti zita rangu wakagumisira kusinga yabati mazitara aika huku dzedu dzokuera kana
bhosi shindi vanenge ndururana ko muchaunga umu iri kutambirwa seini mhanzi yamuri kurova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndo song yangu yanyanya kupinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuidhaivo vabereki vangu ya iyoyo yatifambeni vangu
inga muri kusenza matambudziko imi wamuri kusangana nawo ndeapi
matambudziko aripo zvezvikange uri muindi mudiki nichakutanda kunenge takakuomera chaizvo inenge yakaoma kutambirwa kunotinga sei kunyika medu munhu magara mudiki magara aripo nechemudhara chero kaende kana mudiki kumaredio station kuribva kwako kunenge kuchonedza ndiyezi ndoende vanhu vanongotora muziki vachiitarisira pasi nokuti vagara kune vagara vatoripo udhando vanenge vachingoripo
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
ya namba dzangu ndidzoki dzisina kupomerwa 263-773-865-252
aha mwana gogo arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana gogo haana kumira muzvi
mwana gogo zvamai manje ndikangondibudira nechingitiyo inonzi yambiro yeyo hai musi wandinobva ndanyatsonzwa kuzvisokwadi ndavayambira vanzwa
mange muchinzwa magitare achidhonzwa nemukomana wechidiki Edson Kana anozivikanwa neremagitare rekuti Boss Shindi mwana Gokwe ari parunare kuGokwe achikurukura nesu kuno kuStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vanodawo kuti titaure navo pachirongwa ichi tibatei paWhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 tombotarisa kuti muchirongwa chedu chelive talk nhasi manheru tinenge tiinei tiri kukurukura nezveuori huri kuitwa munyaya yegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvichitevera kubuda kwechikamu chekupedzisira icho chaburitswa nhasi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gaina Saidi Kumede achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga obesiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 kuMabasa 2023 ngugaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
okuvezwe yiAl Jazeera kubalulekile ngoba kuwufakazi ngesiqokoqela ngesiqiniseko ukuthi iZimbabwe ibuswa kanjani, intshontshelwa kanjani, iguquluzwa kanjani.
Umsakazo weAl Jazeera wethula ihlandla lakugcina eliveza ubukhohlakali yokuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate Zatikis,
bekungafanelanga umphathi ntambo umtswaleti aqede amemezele ukusulwa kwama-permit la.
Impilo yabalama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zabahluleli benkantolo yePretoria High Court. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umsakazo weAl Jazeera wethule ihlandla lakugcina lefilimu yawo ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekuhuquluzeni kwegolide leZimbabwe namhla. Njalo oluveze sobala okuvele sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa lonkosikazi wakhe Auxilia bathinteka kabanzi kulolu daba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Ihlandla lokugcina leli lichiye uZulu weZimbabwe ethukuthele, njalo iningi libuzana ukuthi kungenziwani kahle kahle ukuze kuqedwe ukuhuquluzwa kwenotho yelizwe njengalokhu okuvezwe yiAl Jazeera. Kuleli hlandla isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel uphuma ekhuluma lomkaMnangagwa u-Auxilia ecingweni ebuza ukuthi labo ayecabanga ukuthi izigilamkhuba zakwele China ezazisithi zile mali engcolileyo ezifuna ukuyiletha eZimbabwe kuzamele zisebenzise indizamchina yazo yini ukuletha limali kumbe ekaMnangagwa. Ephendula unkosikazi Mnangagwa uthi uAngel kumele abuze uMnangagwa ngokwakhe. UAngel utshela njalo intatheli zindaba zeAl Jazeera zona ezazimcupha zizenza izigelekeqe zakwele China ukuthi kumele lezi zigelekeqe zibhadale uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili aseMelika, i-$200,000 ukuze zibonane laye uMongameli Mnangagwa. Ihlandla leli liveza njalo omunye ekhuluma ngokuthi unkosikazi Grace Mgabe laye wayehuquluza amadayimana eZimbabwe ephuma lawo ngendizamchina uMgabe engakwazi esiyawathengisa eDubai kanye lempondo zendlofu. Asenelisanga ukukhuluma lonkosikazi Mgabe kanye lemuli kaMnangagwa. Lanxa kunjalo abantu abanengi bathukuthele ngabakubonileyo, njalo abanye bathi uMnangagwa kumele axotshwe umsebenzi. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukuthi bathini ngalolu daba.
Sibuhlungu ngoba imali yonke leyo elingana legolide eliphumileyo ingakha izibhedlela ibhadala isivu sevens ilungisa imigwaqo yonke edikileyo kodwa sibona ngani imuli i-first family iyaphatheka. Ngalokho kuba nzima ukuthi abantu bathini njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident okhona osabusa kayiswa ecourt.
Umafa ukhudaze uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi akhiphe umnangagwa embusweni lebandla lakhe leZANU PF.
Into esiqondile ebantwini khathesi yikuyavota kuhle izikhuquluzi zenotho labantu abangalambeko ogweregwere bakhutshwe constitutionally.
Sixhume njalo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF umnumzana Obedi Mpofu sambuza ukuthi uthini ngokuvezwe ngomsakazo weAl Jazeera. Libona ngani ngamanga konke okuthi kuloku huquluzwa kwegolide umsekeli wasikhulumeli sezaphu umnumzana Brian Ncube uthi kudala inotho yeZimbabwe ihuquluzwa ngabe bandla leZANU PF.
Ibandla engikilo elezaphu lihlezi lixwayisa imihla lamalanga ukuthi kulobu huquluzi bomnotho obenzakalayo elizweni kuwo wonke ama-government departments. Akuqali namuhla njalo akuqali nge-gold mafia le. Into leyo ibisenzakala for the past 4 decades.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngudokotela Jethro Mpofu oyingcweti yezombusazwe njalo ofundisa zona ezombusazwe lefilosofi enyuvesi yeWits kwele South Africa.
Khonokuyana okubonakeleyo akusilutho okuthiwa ngesilungu yi-tip of the iceberg. Laphana i-Al Jazeera isivezele nje okuncane okwenzakalayo. Iqinisa ukuthi kuningi abakwenzayo behuquluza bebuthelela umnotho besenga ilizwe besenza njengoba kubonakele lapha.
Umpofu wengeze wathi umkhulu umsebenzi owenziwe yiAl Jazeera. Ngokunjalo uthi ingqobe isisezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi bathathe amanyathelo.
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe. Sekumabandla e-civic society, sekukuma opposition political parties, lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende, sekukuma civil servant.
Abanye abaphatheka ku-documentary le ababikwa bezingqungquthela ekwebiweni kwenotho yeZimbabwe njalo abathi badla lomnangagwa bagoqela umnumzana Kamlesh Patin, Alistair Matthias, lo Iwan Macmillan. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Kusenjalo igqwetha elimele umnumzana Hubert Angel, usikhwica mfundo Love Momaduku, uthi wayekwazi ayekwenza ngesikhathi ekhuluma labezindaba abe-Al Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMaduku utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi u-Angel akazange athengise igolide ongekho emthethweni njengalokhu okuvezwe kufilimu ye-Al Jazeera.
You may realize that these are things that are difficult to understand because you don't live in the world of how national intelligence operates.
Lizananzelela ukuthi lezi izinto okunzima ukuziqonda ngoba lingaphili emhlabeni wokuthi imisebenzi yezobuhloli kuzwe lonke isebenza kanjani.
Ngesikhathi esethulela intatheli zindaba akuthunywe ngu-Angel, uMaduku uveze njalo ukuthi bazathathelwa amanyathelo abe-Al Jazeera kanye labanye abantu abakhuluma kubi ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana. Kodwa umnumzana Timothy Sibanda ohlala eHarare uyayisola linkulumo kaMaduku.
Kutshengisela ukuthi vele njengelizwe asiyindawo, asiyindawo ngoba abantu baqakathekisa imali ukudlula konke. yiprofession yakhe sibili uyavunyela ukukhuluma khona lokho kayaliswa kodwa lokuyana kusobala ukuthi izimali njalo legolide kuyatshontshwa kuleli lizwe so yena nxa esitsho njalo ye ngumsebenzi wakhe ngayenza kodwa hhayi kuyasolisa kakhulu mina elami ibizo ngumike yompala
umnumzana abekezela gumbo okunhlanganiso yezimbabwe democracy institute laye uthi
kuyilizwe elilezibuse sibili kade kumele ukuthi nga bonke laba bantu abaphuma kudocumentary ngabayehla ezikhundleni ngoba bayangisile uzulu wonke ezimbabwe langaphandle kwelizwe ngecorruption engaka igolide elingaka mali iphuma elizweni kulabantu abalideservayo abadeserve imali leyi belamba bephiwa imali ezingatsho lutho bephiwa imali ezingahlanganisi lutho amatitsha amaoveteran amasosha konke la madokotela bephiwa imali ezingahlanganisi mzimba bekufanele ukuthi nga konke laba bantu bayayihla bemele ukuthi ngabayehla kuyindawo kwilizwe elisise lomthetho i-rule of law
umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi akudingakali ukuthi kwethuselwe abantu ngokuthi bazothathelwa amanyathelo njengalokho okuchiwo ngumaduku
ema kuyikuthi balakho abafuna ukuthi bakuchasise khonoko okuchasiswa ngu-professor Maduku khathesi ukuthi hhayi hatshi besiku-operation ye-intelligence hhayi akuzange kube mhlawumbe lo mchabango kumbe le smuggling yona leyo ekhulunywayo akabayichasise kuchace ebantwini engingakuvumelani lakho mina yikuthi kukhanye sokungathi mhlawumbe sokuyethuselwa abantu sabe sesicabanga ukuthi hhayi ngempela kukhona okuchaya amanzi
umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likazulu uthi kuzwisa ubuhlungu okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende labahuquluza umnotho welizwe
kahle kahle ubusela balapha eZimbabwe sobukhomono kokuthi akusosoyibuyisela sokuyinto nje esijwayelekile okuthi vele sesimelele ukuthi izimseki layo ifake i-corruption nobutshontsha nobugebenga kube i-curriculum yabantwana besikolo kuvele kufundiswe esikolo ngoba akusena meaning osokwenzakala ngoba kathi sisebezama ukukonfusa uZulu sebesithi sizobopha abantu abakhuluma nodaba lolu sizakwenzani sizasebenzisa umthetho kwathini kodwa indaba le isaqalisa bake bathi hayi ngamanga basuka bathi sebefreeze ama-assets kathi sebephenduka sebesithi hayi kwakuyi-operation esasiyenza kubuhlungu okuba ngumntwana weZimbabwe
asenelisanga ukukhuluma lomnumzana George Taramba isikhulumeli sikaMnangagwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi yikhona bezokwethula umbiko wabo phezu kwalolu daba amapholisa eZimbabwe athi asehlolisisa udaba lolu njalo ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selivale ama-bank accounts abanye okuthiwa bancedisa ukuthi kuntshontshwe igolide leZimbabwe elithengiswa kwamanye amazwe agoqela ele-Dubai Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevi.
Ikusasa yezizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 ezilama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zedale le High Court kwele South Africa kulandela ukuthethwa kodaba lokwesulwa kwamapermit abo ePretoria High Court. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Omashuleli abathathu abedale lePretoria High Court abalalele impikiswano yalolu daba emthethwandaba sebelomlando omkhulu okwethula isinqumo sabo ngomnyaka ka-2021. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwalede wethula umbiko othi amapemiti okuxolo aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aza kwesulwa. Ekhuluma emthethwandaba ekuthethweni kwale cala elithethe insuku ezine umeli wenhlanganiso yeZimbabwe Immigration Federation umnumzana Thembeka Ncwayitobi ucela umthethwandaba ukuthi wesule lesi sinqumo njengoba senziwa kunganakwanga ukuthi sizahlukumeza kanjani impilo yezalwane zeZimbabwe lezi. Uthe njalo esinye sezizathu ukuthi umphathintambo uMthwaledi wethula lesi nqumo ungakhathalekile ukuthi ubunzima kwezomnotho nokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe kulokhu kuqhubeka okuyizo izizathu ezimbili ezinkulu ezabangela ukuthi uhulumende aphele ababantu amapemithi.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate the ZEC,
bekungafanelanga umphathintambo umtswaledi aqede amemezele ukusula kwama permit la engazange yaqiniseke ukuthi izizathu ezenza abe khona kazisekho.
The improvement in the economic and political situation in Zimbabwe.
Kumpendulo yakhe umelo gatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Sean Rosenberg uthe umphathindaba uMtswaledi wenze lesi sinqumo esebenzisa amandla omthetho ohambelana lesikhundla sakhe. Ubuye njalo wathi lesi sinqumo sathathwa ngokuzwelana labeZimbabwe abalamaphemithi la njengoba baphiwa isikhathi sokuthi bafake izicelo zamanye amaphemithi.
Is a power was exercised in terms of section 31(2)(b).
Umphathindaba uMtswaledi wasebenzisa amandla wapha abalamaphemithi la umnyaka ogcweleyo ukuthi bangene kwamanye.
For 12 months beyond 31 December.
Isizana seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebo uthi kuyadanisa kakhulu nxa yena lezinkulungwane zezalwa zeZimbabwe labantu ababo kungathiwa babuyele eZimbabwe ngemva kokuhlala kwele South Africa okweminyaka edlula elithume.
Abantu asayine thembe nokuthi mhlawumbe kuzazwanana ngoba akuliwa into yonke iyalungiswa ngomlomo mayiwonakele iwonakele ibuyilungiswa ngomlomo ukuqhutshekwe kuye phambili ngempilo ngoba okusala ekugcineni singabantu bonke singama-Afrika siyasebenzisana njalo siyadingana sonke isikhathi. So ambona ukuthi uhulumende we-South Africa angasilahlela izandla.
Emalangeni amane kusathethwa lecala inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ibicela umthethwandaba ukuthi wesule isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya lesi. Kati ke Zimbabwe Immigration Federation ibilwela ukuthi kwengezwe isikhathi sokusebenza kwamaphemithi la ukuze abeZimbabwe laba bangabotshwa ngesikhathi kusalindwe isinqumo somthethwandaba kumbe kusalindwe ukuthethwa kodaba lwabafuna ukuphikisa lesi sinqumo. Mela Studio 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umnumzana Nelson Chamisa namhla wenze umhlangano lequla le Southern African Development Community Electoral Advisory Committee ehlolisisa ukulungiselelwa kokhetho oluzayo eZimbabwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uChamisa ukhulume ngokumbalwa okuhambelana lezokhetho okumele kulungisiswe kungakenziwa. Iqula leli selenze imhlangano lentatheli izindaba abameli benhlanganiso ezizimeleyo labanye. Likhangelelwe ukuba lizahlangana njalo laba kubandla leZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala le namhla, sixoxe lomnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Besilomhlangano le-SADC mission ekhangela ke the pre-election assessment kwele Zimbabwe ke sile delegation etevela ku-CCC ikhokhelwa nguMongameli Advocate Nelson Chamisa. Sikhangela ke udaba lokubana simo selizwe sime njani sikhangelani lokhetho.
Ye, bekukhulunywa ngani emhlanganweni lo Siziba?
Indaba esikhulume ngazo zihlanganisela ke indaba ye-voters roll esibona ngani kufanele iphiwe ke ama-political party wonke njengokusemthethweni welizwe, i-constitution le-electoral law i-verifiable njalo i-voters roll ekwanisa ukuba auditable. Sikhulume njalo ngendaba ke ye-transmission yama-result ukubana ke sikhangelele ukubana kube le-clarity and understanding lesivumelwano ngendaba ke ye-transmission yama-result in real time ngenxa yokuthi yinto ke eqakathekileyo. Sikhulume njalo ke ngendaba ye-voter registration, sikhulume ngendaba yokuthula elizweni sikhangelani lokhetho ngenxa yokubana lezi zinto ezibona ngani ziqakathekile ukubana zilungiswe singakangeni kukhetho ukubana iZimbabwe Electoral Commission operate ngendlela e-professional ngendlela ke eyenza ukubana wonke amalungu aparticipator ebe lokusuthiseka ngamaprocess ke esiwayenzayo thina njengelizwe. Isadikilayo imandate ukubana isincedise thina njengamaZimbabweans ubana sikwanise ukuzinceda ukubana ukhetho lethu lwenziwe ngendlela ke esemthethweni ngendlela yokuma-SADC guidelines and rules of elections esemthethweni welizwe, the constitution of Zimbabwe, the electoral law eyiyo ke egayidayo ukubana sisebenza njani ukwenzela ukuthi silungise indaba yokwenza ukhetho ngendlela ke engasuthisekiyo njengokwa-capture kuma-reports ama-mission ayikhona ngokhetho ke luka-2018. So lezo zinto sibona ngani zingalungisiswa siyakwanisa ukuba ke le ndlela ke elula ukubana ama-elections ethu eyenzwe ngendlela ke ekhangelelwe ngozulu wonke njalo ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Induna uDakamela uthi sebelesiphala senkosi esinceda abaswelayo enkayi. Ake sizwe xoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube.
Isiphala senkosi kulapha okugcinwa khona, kumbe ngingathi isiphala kulapho okugcinwa khona amabele. Bese thina kudala ngathi before I came in, bekusiba le nsimu ekadilinywa nsuku mnyaka ngeminyaka. So insimu le ingalinywa mnyaka ngeminyaka besokusenza khona ukuthi abantu bevuna-ke khonapho sikhale yonke isigaba sonke sithi cwi endaweni e-one siline sivune then the proceeds sezigcine. Then into leyi ibingathi ayikho effective because izokusiba lokutshontsha bekungena amadonki kuyehlula ukubiya and the same time lapho kulinywa khona labantu ke bekufanele belime. Then I said for now let's change the concept until we turn insimu yenkosi into an irrigation system. So sasesikhuluma labantu sibonisana, it was not easy but we tried because we managed to win at least half of the population. When we said umuntu umuzi ngomuzi ngomuzi becela ucontribute because amabhakede amabili kumbe amagogogo amabili omunye ozangena esiphaleni senkosi sisonke.
Yes,
so amagogogo la engangena esiphaleni senkosi then ethi sekhona phana we have seen abantu abethu lapha enkayi for example kodakamela bebethatha inkomo zabo bechapha lazo besiyegogo ngezinqola kumbe bethatha izifuyo zabo besiyegogwe ngezinqola kumbe bethatha izimali besiya lazo egogwe ngezinqola besiyadinga amabele besiyadinga umumbu ngesikhathi sendlala because we are not favorable ngokulima lapha kakhulu. So kuthe sokwenzakele njalo ngathi ngibona ukuthi no, this is not it. We can't be having inkomo zethu ziphuma zisegogwe. We can't be having imali zethu ziphuma zisegogwe ziyadinga amabele. But ngalokho okuncane kuyabe kutholwe ngabanye and those who have complied the idea of ukucontributa towards isiphala senkosi amagogogo amabili ningafaka. Then labana ukuthi sokufika khona isikhathi senjalo. Sabe sesithi thina amagogogo ethu siwapheka at the least and the fair price. Ngaze kube amabele ekhwele angaze ehle our to our years. But it's the contribution from the people. We discussed that and the abantu sazwana. Then as a result, yaqalisa ukugenerate imali from the same siphala senkosi esicontribute ngabantu. So kuthithi ngesikhathi sendlala sibuzeka bezowathenga with that amount. Then abalenkomo naye kunye zothatha amabele lawana nenkomo. Why did we take it in that price? Or why did you say we can't give them for free? Because it was something new, it was something fresh. And abantu ungabayenzela into, then sibabisele amabele ngokubaholisa. It can then say next time we had abasenelisi ukukhipha ke. Then I said no, that is a loophole. Singakwenza njalo kungaba luhlupho ngoba soze sikwanise ukuthi siphinde sibe lesiphala senkosi. Siyabe sesifile so kumele sibuyele back kwinsimu yenkosi.
Le yinduna uDakamela obekhuluma lo Studio 7 esenkayi esabelweni seMathebeleland North. Lalelani udaba lolu ngesonto.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano lekwayito uSindiso Moyo owazakala ngokuthi nguJC yena odabuka eFilavusi kodwa okwamanje ecula ekwele South Africa.
Nengi abaculi bezimbabwe abaphuma ekhaya baye emzansi bezama ukuthuthukisa kwezomculo. Omunye wabo ngumfana kaMoyo.
Igama lami lokuzalwa nguSindiso Moyo. Kuthi ke le stage nguJC. Mina ngakhulela eFlabusi, ngafunda MCT. Ngasengithi nje ukuya phetsheya ngiqhubeka ngesifundo ikho lapho engaqala khona ukwenza into zami zomculo zemusic. Ifamily khona phana MMCT nje emagcekeni empasikwe.
Jesse selesikhathi kwezomculo polo na igama elithi Jesse livela ngapha.
Mina ukucula ngaqala ngo-2008 ngiqala nje ukubhala ingoma, kodwa ngaqala ukuhlabela osingakuthi kuprofessionally ngo-2014. Ngiqalisa ukukhipha my first studio album ngo-2014. Igama elithi Jesse ligama elasuka from Jungle Cat. Kuyukuthi angithi kulabo manguyi abekhaya kusibala labo begangeni phela umculo wami uyi-mixture of different
genres.
Umfana kamoyo uthi laye njengabaculi abaningi wangena kwezomculo ethunuka ngezehlakalo ezenzakala empilweni.
Kwathi ekushoneni kwamama ikho lapho engaqala khona ukubhala umculo, ngase ngizithola sengilomngane ephepheni into eyangisinspayayo ukuthi ngenze umusic. Ngasebenza kakhulu la ma-companies nje Ambitious Entertainment, asebenza labo Madlela, ubaba Madlela uSikhobokhobo, asebenza labo DJ Call Me. La manje nje amanengi ama-artist nje asemzansi.
UJC uyatholakala kumakhasi ozilibaza awe-social media ngegama lakhe akulitho uchiye lelizwi kubalaleli.
UJC Rap Edit, JAYCWE Rap Edit. I-message yokugcina engayisho nje kubalaleli ukuthi unga give up iphupho lakho mangabu lesifiso sokucula noma lesifiso sokuacta noma lesifiso nje esinye esingasuka sibe ngane sinzima because of i-background lapho uphuma khona. Njalo ngiyabonga, ngithi bangangena la ku-YouTube bedinga umculo uyatholakala ku-YouTube.
UJesse uthandwa ngontanga abaningi njalo umculo wakhe usungenele okuzwayo kwele South Africa. Nguye besilayo uhlelo Woza Woza Friday. Phela sonto mnandi kini lonke igama lami as a Jesus Band.
Sindiso moyo kumbe uJC ocula umdumo wamapiano lekwaito odabuka kogodlwayo. Siyabonga Thisa Sibanda. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokwethulwe ngabezindaba abe-Al Jazeera okuveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomndeni wakhe labanye. Singakagqiba uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye ebesilazo. Umsakazo we-Al Jazeera wethula ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Mnangagwa. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.